Naswa kwa na makore maviri mauto atora nevenyure ZBC, achizivisa kutayenge upindra mnyadzeju matongeri wenyika, kuburikidza na vasivusiso moyo, au vakazivisa veru jinji pa televisioni, kutivakange washida kubvisa matsotsi avaita akanga akakomberedza vamugabe, zvozvo anoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika mnyadzeju upfumi, sezvo vaiti uori wainge watekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa, nengo yeZANU PF, uye vari mumiriri weHarare South muparamende, vatonga Munangagwa, vanoti hurumende yava Emmerson Munangagwa, iri kushanda zvakasimba kupedza uori munyika, zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Panguva yatiri new dispensation, ndofunga muri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa, vachitongwa pachioneko pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino vanenge vanikwa nemhosva vanofanira kubviswa. Old dispensation on angle they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja. Tadati nyika yedu ende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption, sekutaura kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudza ikadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chaive chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Munangagwa yasunga vaimbo vagurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira ichivapomera mhosva dzeuori uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mava Munangagwa vaJoram Mugumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavamugabe. Vaimbova gurukota vaSamuel Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivasevhi yakasukuwere nava Jonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Ina handioni sekuti kusungwa kwamai Mvumira navaJoram Mugumbo kunotaridza izvo kuti vaMunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wava nemakore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori hunotanga nekuguma pana Mupfumira naGumbo. Uori hwakawanda hwakaitika hunototyisa chaizvo, ende uyezve vanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa, asi hapana zviri kuitika. Saka chatiri kuona ndechekuti Mupfumira naGumbo dzinongova hove diki, iwo makarwe achingotenderera murwizi. Saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo, ndopa tichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uhori huri kurwiswa. Asi pari zvino iko zvino isu semagweta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vaMunangagwa muutongi, zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa neZANU PF.
Takapembedza ngangane inobata mai zvakaitika muna mbudzi mwako wakapera uku kutukana kwembudzi. Nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yakadzinyirirwa, yakaramba achingori masanga, hapana chakachinja. Vanhu vanochityidzirwa, vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu, mari dzavo dzanoverengwa pachimuhwande hwande. Zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana. Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure, nokuti hutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe. Pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi, hapana chatichabuda.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, vaMunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena sezvakataurwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yava munangagwa yechigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi vamavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira
chakakosha chinoita kuti zveupfumi zvezimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati mezimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu vezimbabwe vagere zvakanaka ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika izvozvo zvakakosha ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka
vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi kuvandudzwa kweupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaemarson munangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika
kutaura kwati kuita izvizvi there's a lot of development kumagetsi kwakawedzerwa magetsi kukariba kuhwange kuri kuwedzerwa magetsi maroads edu infrastructure yedu vari kugadzira zvavari kuita purezidendi vari kugadzira nyika ino yekuti irarame kuinda mberi zvinoendika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno saka zviri long term zvavari kuita
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengesera nedzimwe nyika uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende nekune rumwe rutivi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhaurirano navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.